chokwadi kuti tine nhengo dzedu dzakabatwa dziri mumaoko memapurisa tichitaura kudai. Hatisati tave neumbo huri kutaurwa nemapurisa hwavainawo. Asi chatinoziva pamusoro senhengo dzedu idzi ndechekuti vanhu vanomirawo nzvimbo iri kufungidzirwa kunzi ndo yakave nzvimbo yakapedzera kuonekwa uyo anonzi inhengo yeZANU-PF. Vatiri kutaura navo tichibvunzurudza kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinodai zvakafamba sei. Vari kutiwo mumwe weZANU-PF ari kunzi haasi kuonekwa uyu. Munhu anga ari kufungidzirwa kunzi pfungwa dzake dzinenge dzaadzaane kakuratika. Nhengo dzedu tine chokwadi chekuti hadzinei nechekuita nekushayikwa kwaari kuitwa.
Vasungwa vatatu ava varipi kutaura kuno?
Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa dambudziko ratinoita muno munyika medu nderekuti mapurisa akasunga munhu toti zvakafanana nemuchimanimani. Hatigone kuvawanira vanhu ivavo munzvimbo yechimanimani. Vanovabvisa pavanenge vachitarisirwa kunzi inharaunda inofanira kutarisa security yenzvimbo iyoyo voendeswa kune imwe nzvimbo. Saka pari zvino hatiziva kuti vari pachiteshi chipi chemapurisa. Ndiro dambudziko ratiri kuita namapurisa munyika yedu.
Imi sebato mune matanho amuri kutorawo here ekuona kuti nyaya iyoyi yachenurwa sekutaura kwamuri kuita?
Isu zvatinogona kuita ndezvekushambadzira kuti kune avo vari munharaunda yechimanimani vangagona kunga vakasanganawo nepangadai paine munhu uyu ari kunzi ari kunyangaritwa nebato redu, vagone kupa mapurisa kana vemhuri information kuitira kuti mapurisa asarambe akabata vanhu vasina mhosva.